you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the death of 11 Zimbabweans in a gospel ceremony stampede in Kwekwe, that is Midlands Province. We know that there was a gospel kind of ceremony that was being conducted at Mbizo Stadium. And when people were trying to move out of the stadium, there was some kind of friction with the police. But indications are that somebody from the police details tossed something like, you know, some tear gas. Towards the crowd. And there was a serious stampede there. 11 Zimbabweans perished. So now our guests tonight are Apostle Midian Dube of the Foundation of Life Ministries International and Dr. Joseph Pakanga of the Apostolic Christian Council of Zimbabwe. He is the Director of Information. We also had Mr. Cleopas Manameke, who is an uncle of a young woman, Rachel Pazunei, who died in the stampede. So now I think Mr. Manameke has gracefully gone home. So we wish to say thank you so much, Mr. Manameke, and we want to assure you that we are really sympathizing with what happened to your family. So I think let's continue with
the... Mutereri watabatisa pane nguwa, Mkoma James H. Muvoni. Makadi Mkoma James. Mkoma James, mchiri paru nareri. Ndiri mpenyu, tine urombo takubatisa ikwe nguwa yakati kuti asi, tinotenda zvikuru kuti matsungirira kuti munge muchipawo pfungwa dzenyu, pamusoro penyaya tiri kutaura nezvayo. Tipewo pfungwa dzenyu vana veZimbabwe wanzwe.
Munoona chiri kuitika ndechekuti tikatarisa panyaya yekuti iye kati angel dari Magaya handisi
Prophet Magaya, Walter Magaya.
Right. Anoti iye uyu TB Joshua is the father and spiritual. Right. Vanhu vakafirako kuna TB Joshua last month vari kutanga kupinda muno South Africa mwachivigwa vamakatanga kubva Saturday nanhasi. Right. Iwo that same week vanashaya kuzvibva pa iko kwaikofa vanhu 11 kwati vanhu avane zvavari kuita vari kutochengeresa nemhinja.
Ndinoimba kuti kupomera munhu chinhu chatisina njere neruzivo nacho chinhu chakaipa nokuti tinoziva kuti rufu murayiro wamwari saka kutiti vamagaya kana vaTB Joshua vane chekuita nendufu dzinenge dzaitika mumachechi mavo handifunge kuti Studio 7 ingazvitsinhira asi semunhu ari kupo hake pfungwa dzake munotaura nezvamuri kufunga asi ndinoimba kuti tingatarise kuti ndo pfungwa ingaenda nevanhu kuti ndanzwa paStudio 7 kuti kufa kwevanhu kune chekuita navamagaya. Taura henyu. Hello.
Hello.
Mamu chine zvekutaura here kana kuti ndo kutendai zvangu?
Aiwa, maita basa.
Maita basa, rambai muchiteerera Studio 7. Gibbs une mumwe muteereri.
Yes, lo munumzana ke uLangton Ncube oseZimbabwe. Baba Ncube ungachona njani? Hayi sithone kakhulu abakoncube phela ngoba bazala bami so ngathi babazala ungawunjani
ngaphayewangeezirusizi kakhulu ngathi ndozi engizwa uthi ayenzakele kwamagaya na
ye
kodwa abantu thina abantu lathi kudala sibili sisakhula sithalandela okhokho bethu bekulamadlozi besathethela kodwa khathesi abantu abasakwazi ukukhonza uNkulunkulu sesiqakathekisa umuntu sesimenze ngani ngunkulunkulu khangela kayesesokubuhlungu nwasebelahlekele sokungani sesingathi umagaya olesandla kodwa na engalasandla ngenxa yamapholisa ayehluleke ukwenza umsebenzi wabo ngendlela eyaneleyo. Amapholisa kumele athole isigqebo lapha nxa ngibona mina. Amapholisa ayiwanikwa icala abevayelani igede elikhulu wona ekuqaleni ngingakhulumanga lo magaya.
So ke ngombono wakho ke ubona azani khonoko kwenziwa ngabafundisi laba kumbe sithi amapostoli wena lawa akwenzayo ungathini ngakho wena ngwakho?
Hayi mina lokhu mina kodwa mina ngingena iSabatha i-Seventh-day Adventist Church ngokubala kwami iBhayibhili mina uyena uNkulunkulu nxa ekhuluma watshena ngensuku nxa isivayelisa lapha emhlabeni wathi mina sengihamba ngiya ekhaya kuyalilungisela indawo ngiza kuza njalo kuzolithatha ngizalitshiya lo bantu omoya oyingcwele ozaba engumsizi wenu njalo wathi cela ndiza kuphiwa thina ukuthi siyokuhamba komunye umuntu siyacela ukuthi bantu ngicela ungicele lo kodwa laye waphiwa umlomo kubuhlungu abantu laba abaningi bakhona aseyo baprofithi beqiniso ngoba kwathi yena uNkulunkulu ukuthi bakhona abazayenza izimanga bayeza abaprofithi ngensuku zokugcina lezi sethi izinsuku zokugcina abantu kabananzelele khona lokho abantu abane ngisebenza sekile shiwa bobaba because yesu kuzokuthina wathena ukhona lati ntabasuka lapha uye lapha isuke akathi magawa yenza izimanga eziningi umuntu oqhamukileyo oyehlule emadokoteleni yena uyamqinisa amandla la wathatha nga
yes siyakuzwa kakhulu Ncube ye akuthi sizwe khona ungakayigatshana baba Dube uyazwela la uyakhuluma umnumzana he's saying that people used to you know worship ancestral spirits and now there are demic or semi gods that are being worshipped by Zimbabweans and these are the last days
the Bible says in the book of Daniel God hates he that is a spirit of a diviner umlimi uyabazonda abalamadlozi uyabazonda abaphafulayo uyabazonda lababoniswayo now it said ukuthi at times ku program enje siyakhuluma ama doctrines and I don't want to talk about the SDA doctrine indeed yeah. I want to talk about the word of God uJesu ngokwakhe uthe sehamba uthi niyali empower the same signs and wonders elibone ngizenza you shall do greater than me so uJesu ngokwakhe unike that lokuzena uIsaiah uthi chapter 8 verse 18 uNkulunkulu ukhuluma lo Isaiah uIsaiah uthi mina labantwana umlimi angike bona singalezimanga lezimanga liso ezivela enkosini yaseziyona so abantu kabekele ukukhondema we should not be condemning each other as churches kumele sibuye ndawonye sizwisisane singakhuluma ama doctrines bonaba bathi bona kurongo mana ngikutshele mfowethu Dube amasabatha amaningi angithwala ngabo 12 ebusuku la ngisiyathandaza emzini yabo kababuye nini bathwala amaholi oyile sizwe ebusuku bonapha in the neighborhood so kabekele kutshela manga abantu the same things abazidenayayo ku-30,000 yona leyo do not doubt ukuthi ubungafika khona ukuzathola kule 20% amasabatha akade khona badingani xa zi-wrong now the bible says every time there's a situation ya raise umuntu wakhe there is not you can't say umagayi wathatha ngapha ama-powers because the bible says you shall do great and mighty things abe sesithi ku-philippians chapter 1 verse 6 having this confidence that he that started the work in you uzawufikisa emcineni kuze kube lilanga likaJesu so asikhangeleni iproblem singaqalisi ukukhondema abantu bakamlimi the bible says touch ye not my prophets and do no harm to my anointed hamba ku second chronicles chapter 20 verse 15 kodwa ubale u 20 uthi lalelani lizwi lami liza kumiswa lizwe abaprofet bami liza kuphumelela so abantu badiba ngokubala what they want to hear and bakubale ngengqondo zabo without the spirit of God interpreting to them so the problem my brother asiko ukuthi umagayi ubedingane kwekhwe but the problem is ukuthi we have a police force that is not professional enough to save lives because the situation is like
hayi siyakuzwa kakhulu ke mpostoli Dube khonapho uyakhuluma sibili ngamavesi amaningi la kuthi okwenzakalayo what is happening is you know what is in the Bible but Mr. Langton was saying no you see some of these prophets actually false prophets you know baba Ncube ngithemba ukuthi usukuzwile uthi uthini umnumzana lapha-ke umpostoli omkhulu ke uDube iphosele ukucina nje 5 seconds uqedise khonapho
sibigabade kuliqiniso bona abaprofiti bakhona sibili emhlabeni abeqiniso kodwa bakhona abamanga okunye la uyazibonela njengomuntu wenyama wadalwa nguNkulunkulu ukuthi amafutha lawa ngawani uJesu azange ehambe enika abantu ama-holy oil lawa ehambe banathisa amatiye lokhu esikubonayo banathisitiye kuthiwa itiye yani ekunceda umuntu amanzi akuhambe ethandazele ehambe esebenze ezindidi uthi ngensuku uJesu sakuhambe emhlabeni wathi niwani umuntu owayethula izinto ezinjalo
hhayi siyakuzwa kakhulu-ke baba Ncube sibongile kakhulu hlala ubuya phela ungasikhohlwa
hhayi ngiyabonga lam bobaba inkosi busisi
ye uyabonga kakhulu-ke ye
tombodzoka kuna Dr. Paganga andigona hangu kuti ndinge ndichibvunza kusimba kwemuprofiti kana kusimba kwemunhu ari kutungamira chechi asi da kumboti tidzore nyaya iri kukomerwa mapurisai tinoona kuti imi pamwedzi yapfuurai makambopindawo dambudziko rekuti makarwiswa nemapostori kuGlenview muine mapurisa asi vamwe vaiti mapurisa ndo anonzi akakukonzera mhirizhonga iyoyo tiri kuona zvakare kuti uku kuchitiko chane zuro vanhu vari kunongedza zvakare kumapurisa ndo vakakonzera mhirizhonga. Munoti panyaya dzekunzi mapurisa ndo ari kukonzera mhirizhonga idzodzi?
Naita vhiyu kandemiri. Ya, dino inzidenti, mapurisa edu vari kukurumidza kureakta. Ngava nyatsoona kuti zvii zviri kunyatsoitika pane vanhu, vonyatsoona kuti vonyatsoongorora zvakanaka, nekuti basa ravo nderi kuchengetedza vanhu panenge pakaungana kuti vaone kuti pane runyararo zvakanaka. Vanhu kana paine kuita kwavachazoita kana kunotaudzira, ivo vanofanira kuti vasareacte emotionally quick, asi kuti vaedze kuita cool down temper dzevanhu vanenge varipo kapizi zvinenge zvadaro, vochengetedza runyararo. Vakadaro izvi ndinofamba vanhu havazokwanisa vachita tsaona dzakasimba. Asi kuti dzimwe nguva kazhinji vanenge vongofungira kuti sevanhu pakawanzwa vakangoona kana kuchinge chaitika vofunga kuti vanhu ndonga vachaiva nemitoo wavo uri violent, zvina zvisirizo kazhinji. Nokuti vanhu kana vaenda kunonamata chinongodiwa ndiri kuti vari mumetisi rudono nerunyararo, voitawo zvamwari vopedza vodzokera kudzimba zvavo muri munyararo. Saka tinongovakurudzira mapurisa kuti varambe vachiita basa ravo ine professional mena, zvinoita kuti vasatukwe mangwana vachichengetedza murunyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe.
Aiwa maita basa, rambai muri parunhare Dr. Paganga. Tine muteereri Nyasha ari kuZimbabwe. Handizivo ndimukoma kana kuti ihanzvadzi. Makadi? Takasimba. Ndimukoma Nyasha, muri kupi muZimbabwe?
Izvozvi tiri kuHarare.
Muri kuHarare. Tipeiwo maonero enyu panyaya yatiri kukurukura nezvayo.
Maonero enyu ndiri kuona akanaka kwazvo, but ini ndoda kutsinira kuti mapurisa akange akange akashayikwa muzviitiko zvakaita saizvozvo zvinogona kuti uwandu hwevanhu vanofa huwande. So polisi iripo pakudzikisa uwandu kana kuti pakugadzirisa order panenge paine vanhu vakawandisa.
Ko panyaya yekunzi sezvataurwa naDr. Paganga kuti dzimwe nguva vanokasika kutora matanho vasati vaona kuti zvinhu zviri kufamba kuenda kupi?
Zvinhu zvinogona kuwanika kuti semafungiro evanhu vanochengetedza runyararo, sepavanomboona kunenge kwakawandiwa kuti munhu haana unhu hwakanaka kutinisa kutaura chokwadi chechezo. So vasakakurumidza kukasika kufunga ivo pachavo ka vanozotokurirwa dasisema chizoshandisaidza kana matagas aya vanenge vatoona kuti vanhu varoda kunoita.
Asi kana muchitarisa muchiti dzimwe nguva munhu anokundikana kufunga, iye mupurisa munhu wokauyu, saka anokwanisa kukundikanawo kufunga.
Munhu kabhatiridheni ndikatarisa ndara ndikatasaiengana mumastadium emhandirika tinoona vanhu vaipesera vokanda matombo kana chichi zvimwe zvezviya tasaiva izvonzo matagas. Saka pavanokanda matagas paya ndo panogona kunge paizokanganisika vanhu kufunga aidza kuti vanogona kuzofa kana kuti vanogona kuzodidi zvekuruvana kana tasai zvimwe zvese.
Aiwa maita basa, maita basa mukoma Nyasha. Gibbs, mukoma Nyasha is saying that the police should be present where there are gatherings such as this one, and they are right when they take decisions, quick decisions, because sometimes people misbehave. Wherever there is a crowd, there is bound to be trouble, and the police is there to make sure that the rule of law is followed and upheld. So I don't know whether you want to ask Apostle Midian Dube or Dr. Paganga.
Yeah, before we proceed to that, I wish to say if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the death of 11 Zimbabweans in a gospel ceremony in Kwekwe, Midlands Province. We know that there was a gospel kind of ceremony being held by Prophet Walter Makaya, and some people actually a way of getting out of the stadium. But there was a stampede because we are told that police tossed tear gas onto the crowd. So our guests tonight are Apostle Midian Dube of the Foundation of Life Ministries International and Mr. Dr. Joseph Paganga of the Apostolic Christian Council of Zimbabwe. He is the Director of Information. We are still receiving some messages on WhatsApp and Facebook. And one of the messages that we got right now is from Marshall, who says, if these people are prophets, why don't they see problems which might happen in their own churches? Does this mean that they only prophesize what affects other people and not their own problems? I think that's a very good question.
And let me just add on that. There's one listener who wrote to us who said, "Ini ndaivako myself. I blame the police very much. Instead of manning people and perform all necessary duties, they were in front of the people wachida kuona profit. Then two, vakatadza ku open a big gate, kwakuvhura kadoko ka gate, vaifunga kuti panobhadharwa vachida kuona something. Vakanga vabhadharwa to perform duty, not to hear profit. Then number three, profit haana mhosva apa. Mapurisa edu ndo anotoda retraining. Ndinonzi garikai shamu. Mumwe vanhu vakanga vari kuchiitiko chanezuro."
Apostle Dube, first, you know, there was this question from a person who sent us a message on Facebook. He's saying, "Why don't you prophesize what is going to happen to you instead of prophesizing what happens to others? Charity begins at home." I guess so.
I say to you, my brother, all these questions are coming because people are not reading the Bible. If you go to the book of 2 Kings chapter 4, there is a woman who was barren for years, and he took care of the prophet Elijah. Now, he gave birth to a son who later fell sick and died. When this woman is running to see the prophet, prophet Elijah says to his servant, "Run and meet that Shunammite woman and ask him if everything is okay." Now, the woman says to the servant, "All is well." Now, when she gets to the prophet, then the woman says, "Apparently, my son is dead." You know what the prophet says? He said, "This the Lord hid from me." It does not mean when a man is a prophet, he prophesies about everything. A prophet may need another prophet to tell him about what is going to happen in his own case. It's not that you are a know-all kind of a human being. You are not a super being. There are certain things that you may miss. Now, people need to go to prophets to seek understanding of how they operate, rather than making assumptions that at times are weird and baseless. So it's not all that you will see. You will see some things and some you will not see. Apparently, they needed to be somebody who raised the men of God and said, "Take care, this could happen." We always do this. We send messages to other men of God and say, "Be aware today in the service. This is going to happen. Please take care of it before you start the service." So it happened, but it did not happen yesterday. Like I will say again, we lose focus of the real issue. The real issue is, what did the police do in Nkwekwe? How professional is our police force? Do we need a retraining? Mr. Kandemiri says the police are human beings. The difference is they are human beings who are trained to handle situations. Therefore, they are different from other things. Your training makes you aware and tactically aware of certain issues to deal with. I told you about football. We are supposed to be watching the crowd. But you know, we were together in football a long time.
Yes.
Instead of watching the crowd, they are watching football and they are enjoying Dynamo Zylanders. And people died. If the national sports people died, what happened to police? If the commissioner general was I would have resigned by today.
Stay on the line, Apostle Median. I know Gibbs wants to ask a question, but just to add to what you are saying, there is another listener who wrote to us, Kudzanai Shito, who says, "Although I don't agree with the prosperity gospel, the fault resides with the police. We should not take opportunities to take cheap shots at people simply because we don't agree with them, but confront the real issue. The issue here is the role of the police and their outdated tactics in crowd control, not whether Magaya is a true prophet or not. Otherwise, vanhu takuzanganisa nyaya and hitting below the belt. Discussion should be the role of the police, as in this same month, they almost caused a similar problem at the Sting Dance Hall Bash in Harare. From here, we can see it's not about Magaya or anyone as a prosperity preacher, but instead the role of the police. Let's not mix issues to settle scores. Although I must repeat, I don't agree with Magaya, but that issue should be reserved for another day."
Now, let's go to Dr. Pakanga. Police or no police, what do you think should happen in such big, when prophets have got such big crowds? How best can this issue be handled?
This
and foremost issue is to make sure that the issue that Magaya draws a large congregation is a fact that remains as it is. Mm-hmm. So when people are going to such gatherings where Magaya is there, there must be tech security. The police force must be in a professional manner to make sure that peace and tranquility does prevail. Precautionary measures to make sure that life is saved are put on stage and on board. And then the Magaya services may proceed. Then after services, again, precautionary measures to make sure that people will move in a safe way out of the stadium. Enough gates are opened for large congregations of that nature, and then they march peacefully to their home. That is the entire responsibility of the police once they are hired to that effect.
Mm, thank you so much, and stay on the line. What more do we have?
I think our listeners continued to pour their hearts. We have one who said, Zimbabweans are suffering. They have resorted to going to church and actually looking or trying to get a blessing. And this is not so on the ground, and they are being fooled.
Yes, we were by Apostle Mkulu, Baba Tube. So now, uti kulomhlangano onje, Mkulu sibile obakhona, lawo wenza, labantu benu yini abakhangele ukuthi abantu pho babanjwa njani?
In every church, like in the world outside, ama church alama bantu abatrenwayo as security people ukuthi bamanage ama crowds. But I think the problem esike bekhona, abafundisi kumele bafunde what I call space management. Ukuthi indawo engiyangenela kiyo i-accommodate abantu abanganani. Nxa i-stadium sivele singena 7,000, kungakwana 7,000 akuvali igate. Abaseleyo sizababona some other time. Ngifuna ukubuya kucomment eyenziwe ngumsikandenir ukuthi abantu beZimbabwe bayahlupheka. Abantu kabaye e-church eZimbabwe kuphela. I want to tell you, look at Pastor Zondo e-South Africa. Ama-South Africans are in a better situation than ours. But I will have my crowd. Look at Pastor Mkuba. Look at Pastor Irene. Look at the pastors in Nigeria. Pastor Ari Jepo. It's the world over. Abantu ba hungry for God. In the last days, I will pour out my spirit, so says the Lord. Pezu wenya mayonke. And abantu ba zambina umlimu wetuye mpumalanga wetuye mchonala. This is the gospel of Jesus Christ. Abantu bazamelana ukuthi ayilutha izinto. It's not ukuhlupheka kuphela kwenza abantu bayekhethe. And abantu bakhuluma ngeprosperity, kathi dike yona iprosperity kuyini. Iprosperity kayisiyo wealth kuphela. Ibale lithi prosperity from the Greek translation lithi prosper. Lisithi ukwenza kahle lokuphumelela entweni eziningi zempilo yomuntu. Nxa umuntu egula esiliswa, usephrosile ekuguleni kwakhe. Ukuphila a better life without a sickness is prosperity. So i-prosperity abantu kumele bazame ukuyi-understand ukuthi kuyini. Ukuthola umendo uhlale kahle is prosperity. Uphumelele. As we are not only talking about wealth and riches, but even ama-wealth and riches, God is saying chapter 3. Ubale kuverse 13. USolomon usenikele imihlatshelo engu 1,000 fulls. Umlimi aphiya kuyathi ufuna ngikwenzeleni. USolomon uthi nginike inhlakanipho. Umlimi athi, no, you have asked well. Therefore, lama riches le noto lakho konke ongakuzelanga niza kunika. There is nothing wrong about prospering.
Thank you so much, and stay on the line.
Gibbs, we have Mkoma Munyaradzi. Makadi Mkoma. Ndiri mpenyu. Tinonzwa kuti muri mumwe wakaona zvichiitika.
Okay, yes.
Tipei pfungwa dzenyu, taura yanyu kuti zvakamira sei zvamuroda kuzivisa vana veZimbabwe.
Okay, zvakaitika ndezvekuti Prophet vapedza kupa kunamata wekupedzira. Vakabva vanhu vaenda kugedhi, vasvika kugedhi ikoko, polisi yange yakavhara pagedhi. Yakavhara pagedhi kudaro, vakabva vanzi tova kuverenga evanhu. Halo.
Halo, taura yanyu.
Ibu zavanzi wa kuhere ngai. saka pane vanga vaya kugedhe uku pakabva kana kuti pressure dzo gedhe na zvisunda na zviswa gedhe gedhe rakavhari ndo vanhu vanzi vanzi pa gedhe ka gedhe kadiki diki kuti vanhu vakasina mbokwani kana vanhu ma line kana 2 saka vanhu vakatanga kuzviringidzika vanga vari uku kumani ndo vakatanga kusindira vanhu uku ndo vakavhura one side remains ndo zvibva ma gedhe pa pane ma gedhe 2 anosangana pakati vanhu vakavhura one side ndo vakatanga kusindira na pakati gedhe rofrika nemukati saka pavaka kusindira gedhe iri vanhu vakatanga kuita pressure chimanyira kudhoko kuti vavhara futi gedhe riyaka vati tikaya kuti papfuure nemotikari hallo
Eh taurai.
Uba vatsva kuti papfuure nemotikari. Saka vanhu vakaramba vachiuya aitonha ari kumberi angasakwanisi kuti amuke. Bodzi vanhu vakanga kumasure vaipusha. Saka vanhu vakakarika kuti pamusoro kusvika vakandwa matigas. Vakandwa matigas kudaro ndokubva vanhu vadi vatanga kutoshogwa neutsi. Vatanga kutoshogwa neutsi kudaro vanhu ndobva vatanga manje kusundidzira jirawo. Jira rakapinzwa vanhu vari panze vaiuya mukati. Raiuya mukati rikavhara tanga kugeneja vanhu saka vanhu vangari panzi vakatanga kuina mukati vachitika vamusoro vemajira vapasane vanhu ndo zvakaitika
zvoizvozvomunofunga kuti ndingokudimurai mbichana nditi munofunga kuti Prophet Magaya vakanga vachiri munhandare here kana kuti vakanga vatoenda pakaitika zvinhu izvi
vanga vatobuda vakada zvokutozofonegwa nemaovhasi avo kuti ndo zvakara zvikaitika po vakada zvokutozodzoka vatova kwavanga vasvikira kwavanga vachinorara
saka nhasi tichitarisa mushure mechiitiko ichi nzvimbo yekwekwe yakamira sei
vanhu havana mufaro bhozi nyaya yenenge yangosarira kusaidi dzokumapurisa bhozi vanhu vanga vakabatikana saka mumarokesheni matiri kugara umo vanhu vakutosvika pakutomhanyisiwa kuda kurohwa nevanhu nevamwe vanhu ane hama dzavo dzachaikigwawo even kurengi chatu chaiko makombi vanga vachisvika nguva kwakapfeka maristi benekuchechi ikoko kana tshirt vanhu vanga vachitoda kutorova vanhu
aiwa maita basa mukoma munyaradzi tinotarisira kuti tiri kunyaradzwa munguva ino yekuchema
tinokutenda ndogara kunotiona nyuzi maita basa
maita basa Mr. Munyaradzi was just echoing what 2-3 witnesses that we spoke with earlier have just said that the problem was caused because of the police reaction to the crowd when they started getting out of the stadium and the fact that they decided to open just one small gate that also ratcheted up the their fault, the blame, because people are blaming the police. I only heard one or two people who wrote blaming the church, but I think the blame lies with the police.
Now, your last word, Dr. Baganga. Your last word, please.
Thank you very much. All what I can say at this moment is we are in this sorrowful moment. We are together with the families of the deceased. They must pray for nation calmness and make sure that the souls of those who passed away in this is conveyed in peace. In future, our police, as we train the police officers, they must know the likely reaction of the crowd in and out of a certain function so that they know how to react. The throwing of tear gas is not an option, but to find out the professional means and the ways to make sure that at least peace is periodically maintained so that people can live in entire trust in our force if they undertake their duties and abilities in a professional manner. That's my message.
Thank you so much. Just your last word, your sympathy to the families. One word. Miten Dube.
Thank you very much.
I just want to say to the families that are mourning with you in this very difficult situation.
Thank you very much.
And to the police, I want to say, may you please do your job more professionally from now.
Thank you very much, Apostle Dube. Sorry, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Cleopas Manameke, who is an uncle of a young woman who died in the incident. And then Mr. Apostle Midian Dube. And then lastly but not least, Dr. Joseph Pakanga.
Tinotendawo zvakare vateereri vakwanisa ngo achifonawo tichitaura nawo kuno ku Studio 7. Tinoti rambai muchidaro tichitarisira kuti mangwana tetiritese ndini Jonga Kandemiri.
Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Good night.